Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma banks nasi vari kukorekita mari dzavo kubva ku Reserve Bank using ma CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From ma cash depots then inodzidzwa kuma branches a network yavo yese throughout the country.
Ko mari itsva yanga ichivimbiswa vanhu ne Reserve Bank of Zimbabwe iripi? Tine hurukuro na governor weRBZ Dr. John Mangudya. Kambani yeSakunda yokundikana kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari. Bazi rezveutano rinoti kutonga vana chiremba vari kuramwa mabasa kuchatora nguva. Tine hurukuro na Dr. Tawanda zvakada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vafumobata jongwe muromo vachienda kumabhanga netarisiro yekuwana mari sevimbiso yebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, asi vafambira dhongi rakaora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 kumabhanga akasiyana-siyana muHarare yaratidza kuti hakuna mabhanga awana mari itsva iyi, uye mabhanga mazhinji anga asina mari yekupa vanhu. Vajosa Marwira, vanova momo vavamukira kubhanga vati vaswera vakamirira vaine tarisiro yekuwana mari sezvo vaivanzwa panhau kuti kuchawedzerwa mari itsva.
Mari hanzi izvi, hakuna mari kumabhanga. Tatsvaga kwei kuna akaenda kubhengi kwangu asihanzi hakuna mari at the moment. Asizikanwa zviri kuyarina bvusa tiri kuyarina hanzi hatitoziyawo.
Vamarwira vati vanonyanyoshungurudzwa nekutenga mari, vakati zvinganakira vanhu vakaita saivo vakakwanisa kuwana mari kumabhanga pasina muripo.
Kuda mari haifani kutengwa mari nepercentage. Uzoda $10 uzotipe 40%, wautsvakai $14. Hazviiti. Mari haifana kuita $10, $10.
Mumwe murume anotenga nekutengesa mari mumugwagwa aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti anga akatarisirawo mari itsva iyi asi haana chaaona. Gavhena weRBZ vaJohn Mangudya vakazivisa kuti vachaisa mari yemabhondi yema$2 macoin pamwe nemari yemapepa iyo yanga ichitarisirwa kutanga kushanda nhasi. Mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vatiwo vanga vasati vaongorora kuti kune mabhanga angawana mari iyi, vachiti RBZ ndiyo ingava neruzivo.
I haven't managed to do a round. Why don't you phone the
Handina kwanisa kuita ongororo nhasi panyaya yemari. Asi mungafonere RBZ.
Nyaya yekuunza mari itsva iyi iri kukonzera kusawirirana munyika, vamwe vachiti ichabatsira vanhu vari kunetsekana nemari, asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti maguta akawanda akaita seBulawayo, Mutare, Gweru, Mashingo, Chinoi nemamwewo kwange kusina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuti tinzwe nyaya yemari iyi kuti iri kufamba sei chaizvo, Studio 7 yabata governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Dr. Mangudya vanoti bhanga ravo richadira mari itsva inosvika biriyoni imwe chete yemadhora mukati memwedzi mitanhatu senzira yekurerutsa dambudziko remari munyika. Asi vanoti vari kukurudzira veruzhinji kuti vabhenge mari dzavo kumabhanga kuitira kuti nyika isaramba ichisangana nedambudziko rekushomeka kwemari. Ngatinzwei vachitsanangura.
zvame zvakanaka chose. Mabanks nhasi vari kukorekita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles zavo, that's cash in transit vehicles zavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots emacommercial banks. From my cash depots, they need not just be my branches, a network yawe yese throughout the country. So nhasi taona nhasi as more of a day yekuti mabanks order for Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution kuenda kuma brand network awo. Saka zvese zvinhu zvakanaka.
Saka ingatarisirwa kunga veruzhinji vakuiwana riini kumabhanga kwavo?
Amwe nofunga kuti mabanks amakuseni anofa kuwana tonayo nhasi. Kuti vanzinga vasina vasakuenda nayo nhasi minzi yaenda nekuma cash depot kwavo mangwana mwana vauyona mangwana mayo inonga yawanda mabanks. But otherwise those ones who came akuseni anofa kuwana iwo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fambe zvakanaka. Saka takati izvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. Saka makadivhida iyoyo 1 billion divided by 6 months. So unotora kuti pei yakati wandei mwedzi. Saka if you just say by yourself, unobva waona kuti ingaite mari yakawanda sei pa gradual basis, as you said. Mari aya haindoiti one time kuti yes one time. Taka tichiona kuti demand yakamira 1-1 tomeasure kuti oh demand yemasalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Bhanga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma-$2 coins ne-$5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi kwatanga ma-$2 macoin nema-$2 epepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 yecoin ne-$2 yepepa yakaye green ne-$5 yepingish. Saka yatanga nhasi mabanks aikorekta ma-$2 coin awo nema-$2 awo nema-$5 emabonusi.
Munotarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papale nyota yemari. Nyota iyoyoyo inoperawo over period of time. Tizonga tichingoita gradual finishing ichishanda nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofa kuita circulation. Mari iri Reserve Bank inofanira kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iri iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangobudisa ngoite one way from the Reserve Bank, my banks are going out. Reserve Bank, banks are out. In fact, I have my Reserve Bank to exchange and my electronic money in my banks or withdraw from the accounts. My banks are out there. My clients are out there. My shop is banker. Do not buy my retail the world. So I have to look at the good one. But I have to look at my bank. It is revolving. It is a continuous process. My money in Zimbabwe.
Vanga vari gavhana webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro veHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana, vanoti kutongwa kwavana chiremba kunogona kutora nguva, sezvo ofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende iri kubatsira kuchuchisa vana chiremba ava isina vanhu vakakwana panguva ino.
The AGs, law officers, we use them as the prosecutors. We arrange the disciplinary hearings, the logistics and everything, but because we have to strictly follow the Labor Act, so law officers from the AG's office are the ones that act as prosecutors. The Attorney General's office, the government lawyer, you know, offices of Attorney General. So because it's a legal process, we are health technocrats ourselves. We take advice from the Attorney General's office.
Zvinenge zvichati torei nguva kuti tipedze kutonga vana chiremba vose vakaramwa mabasa vatinofunga kuti vanodarika mazana mashanu. Zvinoitika ndezvekuti isu tingori vana chiremba tinoziva nezveutano, hatizive nyaya dzekuchuchisa. Nekudaro takakumbira hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti ya Attorney General kuti itibatsire kuti tinge tichitonga vanachiremba varikuramwa mabasa ava. Asi ofisi iyi ine vachuchisi vashoma, nekudaro ndoo zvichaita kuti matare aya atiri kuita atore nguva.
Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana, uye kusvika pari zvino padzingwa vanachiremba 212 mabasa. Vanachiremba vanoti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira, kwete mutero wembwa wavanoti vari kupiwa nehurumende pari zvino. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vaudza Studio 7 kuti itaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko vaDonald Mujiri, avo tisina kukwanisa kubata tisati taenda pamhepo. Asi vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi, uye veCommunity Working Group on Health vari kumbobatsira kuyananisa nyaya iyi.
Mahearing achiri kuenderera mberi. Ndinodaira kuti nhasi kunofanira kwanga kune mamwe, asi kutaura kwatakaita isu kuti mahearing hakuna, mumwe wedu achaenda. Iyo HSB vakati iyo vachangopfuurira mberi nekuita mahearing, zviro pasina anenge auya.
Tichitarisawo nyaya dzenhaurirano, zvamira sei pari zvino? Muchiri kutaurirana here kana kuti?
Taurirana, tiri kutaurirana. Isu sekutaura kwedu kuti veZimbabwe Hospital Doctors Association takasununguka, ende tinotaura nemu anenge achida kutaura nesu angaveyani. Saka nevayananiso vatiri kushanda navo, vanganisira veCommunity Health Working Group, vanombotiunza pamwe chete neemployer kuti mbotaurirana isu hatirambi nongoramba tichitaura, ende hatina kumbobvira takachinja pane zvatiri kukumbira kana zvatiri kutarisira kuti allowance dzedu dziitwe reviewed under the grade.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yeparamende inoongorora mashandisirwo emari yehurumende yePublic Accounts Committee nhasi yashora kuita kwekambani yeSakunda Holdings nekutadza kumira pamberi payo kuti ipindure mubvunzo pamusoro pekunonzi kusashandiswa zvisina mvumo kwemabhiriyoni mashanu emadhora muna 2017 and 2018 emari yeCommand Agriculture. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeSakunda Holdings yakabhadharwa mari inodarika bhiriyoni remadhora pamakore maviri aya, uye nhasi yange ichifanira kupa umboo kuCommittee yePublic Accounts iyo inotungamirirwa navatendai biti kuti yakabhadharwa sei uye kuti mari iyi yakashandei. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeSakunda vamberi kwazvo chitambo vanyora tsamba kuCommittee vachiti mukuru wekambani yavo anove zvakare chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda kwashe tagwirei vanoda kuzopa umboo pachavo, asi vange vasingakwanisi kuuya sezvo vange vari kunze kwenyika. Vachitambo vakumbira komiti iyi kuti inyore mubvunzo yainoda kubvunza vatagwirei, vachiti izvi zvichaita kuti pavanouya kuzosangana nekomiti iyi vasatore nguva yakareba. Asi vabiti nekomiti yavo vashora kuita kwavachitambo vatagwirei nekambani yavo yeSakunda, vachiti zvavaita izvi kusvora nekuzvidza paramende. Vati vave kutarisira kuti Sakunda iwe kuparamende kuzopa umboo nemusi wechishanu zvisinei nekuti vatagwirei varipo here kana kuti kwete. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanozvidza paramende nekuti vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Kambani haifambi nomukuru wayo, masiwa zvasiri muno muZimbabwe ikonei taishande vana Anglo American vana Delta nemakambani akawanda ane vakuru vavo vasingatombogari muno kati vanomashareholders ari kuri. Asi kana kambani ine structure, ine bureaucracy ichitevedzera mutemo, hati kunonzi kwai kufa kwomujoni kamba ivharwa. Saka iyo kamba inovharwa nokuti kwaitagwirei ari kufamba yekambani.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvinonzi zviri kuitwa navatagwirei vachiti ndosaka upfumi hwenyika hwaparara.
Economic mess yatiri kupinda yatava mukati mayeke zvinezvi iri kukonzereswa neuori huri kubva kudivision yepolitics.
Hatina kukwanisa kubata vatagwirei parunhare kuti tinzwe divi ravo pane zvavari kupomerwa izvi. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Zvichakadai, vabiti nekomiti yavo vazivisa kuti kambani yeFat Seed Grain kana kuti FCG yave kuzopawo mbowo kukomiti yavo musi wa22 mwedzi uno mushure mekunge komiti yatora danho rekuti kambani isungwe nenyaya yekuzvidza paramende. FSG yakabhadharwa mari inodarika ma500 emamiriyoni emadhora muna 2017 na 2018 pasina mvumo yeparamende sezvinotarisirwa pamutemo wekushandiswa kwemari dzehurumende. Mari yese iyi yakashandiswa pazvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Asi vachitaura nebepanhau reHerald, vaGuvamatanga vakati hurumende yainge yapa homwe yecommand agriculture mari inosvika bhiriyoni rimwe chete kubva muna 2016. Vakaramba kuti Sakunda yakapiwa mabhiriyoni matatu. Asi izvi handizvo zviri kubuda mukomiti yavabiti inoti mari dzakashandiswa dzakawanda uye pane mute panyaya yekuti mari iyi yakashandiswei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nhasi mhuri yeAmerica iri kuchirecedza zuva remagamba apo nyika iyi inoremekedza pamwe nekurangarira magamba akarwa muhondo dzakasiyana-siyana ari pasi pemauto enyika iyi kana kuti Veterans Day. Mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vari kuNew York, uko kuri kuitwa mhemberero huru uye vanotarisirwawo kuisa maruva muMadison Square. Zuva remagamba iri rinocherechedzwa musi wa11 mbudzi gore roga roga, mhuri yeAmerica ichitenda magamba anodarika mamiriyoni 10 nemapfumbamwe nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vezvitoro vanoderedza mitengo yezvinhu kana ani nani zvake anenge akamboshanda muchiuto achida kutenga, vamwewo vachicherechedza kana vachiri muchiuto. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Wangu Mazodze, vanoti nyika yeAmerica inokoshesa magamba ayo zvakanyanya zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zuva iri izuva ratinoona rinotirangaridzawo kwedu kumusha kwatakabva kuZimbabwe, kwatine Heroes Day. Asi tinoona kuti chinofanana chete mazita kana kuti idonzvo rinotaurwa kundo zvarakamirira. Asi mukuita kwacho neudzamu tinoona paine mutsauko wakanyanyisa.
Mutsauko upi wamungataura wamuri kutaura?
Mutsauko wandinoona ndewokuti kune dzimwe nyika sekuno kuna naAmerica maVeterans Day nyika, asi kwedu kumusha vava zvombo zvinoshandiswa namapato ezvematongerwo enyika kuendesa mberi madonjo kana zvido zvemabato enyika.
Musiyano hausi here pakuti vakarwa hondo muno vairwa vari pasi penyika kwete pebato, asi kuZimbabwe kwamuri kutaura uko vaitoenda kuhondo vachizova ndirikuenda ndiri pasi pebato?
Nhoroondo yedu yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva, nokuti tine vakawanda vakaenda kuhondo vasiri pasi pebato. Hongu ichokwadi kuti hondo yaitungamirirwa zvanga zvine politics mukati, asi chatingati conviction yakaendesa vanhu kuhondo yakanga isiri ideology kana kuti maonero kana gwara rebato, yaiva gwara regutsa ruzhinji. Nokuti pakabviwa kuhondo tine vakawanda vakatanga kutopokanazve nemapato iwayo ematongerwo enyika, asi vambobva zvekuhondo kundosunungura nyika. Saka nhoroondo yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva zvakanaka, nekuti tine vazhinji vasina kuenda vachindorwira bato vasachirwira nyika yavo.
Toyawo kune veruzhinji muno muAmerica, munoonawo vachiremekedza zvakadii vakarwa hondo ivava tichienzanisawo nekumusha?
Nyika yeAmerica ndingati inoremekedza vakarwira nyika ino zvakanyanya. Pangava papi kana chipi chirongwa chinoitwa, munhu unotobvunzwa kuti uri veterani renyika ino, munhu akava honorably discharged kana kuti akasiya chiuto chine ruremekedzo, munhu anoremekedzwa.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica. Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaPeter King vanove nhengo yedare reHouse of Assembly vakamirira New York muno muAmerica. Vanoti vave kuenda pamudyandigere mushure mekumirira dunhu iri kwemakore gumi nemana. VaKing vebato remaRepublicans uye vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa vanoti vari kuda kumbozorora kuti vagare kumba kwavo. VaKing vaizivikanwa nekumboita mushandira pamwe nevebato rinopikisa remaDemocrats. Vanhu vemuCameroon vanonzi vane maonero akasiyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya ekuti sarudzo dzenhengo dzedare reparamende uye dzemakanzuru dziitwe muna kukadzi gore rinouya mushure mekutadza kuitwa kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Vanopikisa vanoti kusagadzikana kwakaita mamwe matunhu nenyaya yekurwisana kuchapa kuti sarudzo dzinetse kuita. Asi hurumende inoti yakatumira mauto kwese kune vaipandukira uye kwave nerunyararo zvekuti sarudzo dzinogona kuitwa. Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuzobatsirwa kumakiriniki eHarare City Council sezvo vana chiremba muzvipatara zvehurumende zvinoti Harare nepari renyatwa hospitals vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Dr. Chonzi vanoti makiriniki ekanzuru yavo ndiwo ari kubatsira vanhu muHarare zvikuru madzimai anenge akazvitakura. Dr. Chonzi vanoti vana vanodarika zviuru zvitatu vanozvarwa mumakiriniki ekanzuru pamwedzi wega wega.
Vazhinji vanga vachiwana rubatsiro paHarare Hospital neparenyatwa vanga vakuuya kumakiriniki ekumunicipality ndokwanga vachiwana rubatsiro ikoko. Vekumunicipality vacho manesi vakabva varegedza kushanda. Varwere vanonyanyobatwa nezvinhu zvakaita seinclients yedu ematernity, nekuti maternity mukaona makliniki edu tine 12 mapolyclinics musiti of Harare. Vana vanodeliverwa maclinics edu pamwedzi vanosvika 3000 kana kupfuura. Saka mukaona makliniki iwayo asisashande zvinoreva kuti izvo vana 3000 vavanoti vari kuenda.
Dr. Chonzi vanoti vana mukoti ndivo vanobata basa rose mumakiriniki nezvipatara zvikanzuru.
Kliniki yega yega inenge ina sister in charge nemanesi vanenge vari kunguva dzose. Ana chiremba vanoita zvekuuya vachienda, vanouya kamwe chete pamwe pasvondo kana kuti kaviri pasvondo. Asi musi wega wega sister in charge netimu yake ndo vanenge varipo pakliniki. Saka munoona kuti basa rese rinoitwa nemanesi.
Dr. Chonzi vanoti chipatara cheWilkins Hospital chakambovharwa svondo rapera pairatidzira vana mukoti vanoshandira kanzuru yavo. Izvo zvakaita kuti varwere vese vaendeswe kuBeatrice Infectious Hospital kana kuti kuNazareti, uko kwaiitwa basa nemasister in charge nemametron chete panguva yairatidzira vana mukoti.
Tanga takatovhara chipatara cheWilkins, varwere vese takavaendesa kuNazareti nekuti kwanga kusina manesi. So tiri kuti tinochivhara manheru masikati tinogona kunge tichisanziridza kuti tishanda, asi manheru hapana vanouya pana attitude. Takatoti musi wemande takatotakura varwere apa ine 10 Wilkins tikatonova admit kuNazareth. Saka ndo kwataunganidza maservices ebese. So vashoma manesi atinavaya pachipatara vari kuita vati vaende ku.
Dr. Chonzi vanoti kanzuru ine makiriniki makuru kana kuti polyclinics gumi nemaviri, asi svondo rapera kanzuru yakavhara makiriniki makuru matanhatu kuitira kuti masister in charge ange ari panzvimbo shomanani dzokurapira varwere.
Mapolyclinics zvakare ranemandi tanga takati ne 12 vatanga takatozovhara mamwe 6 kwezi kwangu sina vanhu. Saka tandaane 6 anga achishanda, which means kuti angatongoti vanhu vakasvika panepoli yakavharwa vanobva vonzi endai pakati, at least ikoko kune maservice pane kuti tingoti madhoo akavhurwa but hapana manesi. Kumapolyclinics kune kumwe kwokuti kunenge kusina sei tikati pane kambozuma nemufocus mapolyclinic. Tinogona totora vashandi manesi varipo vashoma ivavo tovaisa kana pamufocus veikukambozuma vauya mufocus. Saka tati instead of opening SR 12 asi asina vanhu taunganidza vanhu ne 6 so vanhu vanenge vachikwanisa kuwana maservices but zvinenge zvakutorwa nguva yakatirebei nokuti manesi nekutiwo mapatients akufanira kufamba madistance akati kure vasati vawana service.
Mumiriri wedunhu reHarare West muparamende Muzvare Joana Mamumbe vanoti vakashanyira kiriniki yekanzuro yemumusha weMeborain muHarare nomusi wemuvhuro vhiki yapfuura vakazvionera vega kuti vana mukoti vaive vasingauyi kubasa zvokuti sister in charge ndiye ega akange achiona mazana nemazana evarwere. Sachigaro wekomiti yezveutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti vanhu vemuHarare vachaguma vave kuenda kunobatsirwa nen'anga nokuti ruzhinji rwevanhu haruna mari yokunorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende.
Doctors vakafaiwa vakadzingwa zvakureva kuti vanhu muHarare havasisina kwavangaende kana varwara. Izvozvo zvinoreva kuti vanhu vakutofa kana kuenda kun'anga.
Vanachiremba pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana mari dzekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimdzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHighlanders chaisa gumbo rimwe chete mumakwikwi e2020 CAF Confederation Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders yaita gumbo rimwe chete pedyo nekumirira nyika makwikwi emuAfrica muna 2020 mushure mekupinda mufinary yechibuku Super Cup nekurova ZPC Kariba 1-0. Chikwata ichi chakapedzisira kutamba muAfrica muna 2007 apo chakatamba muCAF Champions League zvichitevera kutora kwachakaita mukombe wePremier Soccer League. Asi chibodzwa chakabva kuna Prince Dube chava chiita pedyo nekudzokera muAfrica zvekare zvekuti vangomirira kukunda ngezi Platinum Stars mufinary yechibuku Super Cup kuti maroto avo adudzirwe. Mukombe wechibuku Super Cup unouya nemari inoita iyo RTGS 75,000. Murairidzi weHighlanders Hendrik Pieter de Jong ari kufara nekupinda kwechikwata chake mufinary yemakundano aya. Ndafara nekukunda kwataita semifinary, hainei kuti matamba zvakadii, asi kukunda ndiko kwakakosha. Ndave kutarisika mutambo unotevera, asi chibodzwa chanwiswa chinonwisa mvura.
Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Charity Mafukidze vanoti pavasvika apa hapasisina kudzokera shure zvekuti mukombe watove wavo.
Tapinda Africa vachationa. Dynamos takarova, Platinum takarova, ndotoona mukombe tatoubata maoko, angatimisa ndiani? Hapana.
Highlanders yave kusangana mufinary nengezi Platinum Stars iyo yakarova Harare City nemapenareti nemugovera mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa. Asi mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vachatenda Ferimango Makazu vanoti Highlanders isakunge kuti yakatokunda kare mutambo wacho usati watambwa.
Ngezi ine history manje yekumbotora mukombe uyu, saka isanyanya kudherera seriki pamutambo mukuru, mutambo wefinal uyu. Vanogona kudziruza kuti mukombe vakatemba.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti finary yechibuku Super Cup iyi ichatambwa rini uye kupi. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti finary ingangotambirwa kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yemari itsva iri kuparurwa nehurumende kuti ingabatsira sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari uye kuti ichatambirwa sei neveruzhinji. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti mumabhanga hamuna mari yavimbiswa neRBZ, asi gavhuna veRBZ vadye nemangudya vachiti ichiri munzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.